mhlangano uyu mhlangano unorongwa nemabatanidzwa ema local authorities atinoti ari pasi pekumbiro reUCAS. Mhlangano unoona nezvekuita nekuvhura mikana yekuinvesta mumaguta, kuinvesta muinfrastructure, kucreata mabusiness opportunities nekupanana njere nezivo mukati mekushanda kwatinoita mumaguta. Saka ndo zvatakauya kuti tinge tichiziva tiri pamwe chete tichihostwa neCity of Bulawayo, kuti tinge tichikurukura nekuvhura mikana kuti tiedze kuwandudza mashando atinoita nekupa mikana kuvanhu vanoda kunge vachishandira maguta medu, nekugadzirisawo matambudziko emaguta edu tichipanana zivo. Matambudziko akaita sekupa kwatinoita service kuvanhu nemaproblems atirikusangana nawo mukupa maservisi kwatinoita. Saka ndozvo zvimwe zvezvinhu zvataurira kuno kuti tinge tichikurukura tichigadzirisa.
Musangano uyu unopindwawo nevemabhizimisi vanoda kuita zvekudyidzana nemakanzuro here?
Hongu, mabhizimisi anodyidzana nemakanzuro munozvinzwisisa kuti kushanda basa rekanzuro, pane mabhizimisi anouya achishanda nemikutenda nekutengeswa kwezvinhu, ndo rimwe bazi rekutanga. Mamwe mabhizimisi ndee anotouyawo kuda kuinvestawo mumikana inowanikwa mumakanzuro. Munonzwisisa kuti zvinhu zvedu zvakanga zvakadzikira zvakanyanyisa. Saka apa tiri kutsvaga mikana yevanhu vanouya vachibatana nekuta nemaguta ari kunoku kuti tinge tichigadzira tichipa vanhu sevhisi. Mikana yekuti tinokwanisa kunge tichibatsirana kuti tinge tichitanga makambani emaguta, tichinge tichipa masevhisi akaita ekutakura marara, kuchero kwezvinhu zvakaita semapaipi pasi zviri muvhu nezvakawandawo zvatinge tichiofa. Zvinhu zvando zvinhu zvatafambira.
Asi muchienzanisawo nemamaguta, mungati sei vanhu vachida kuti vange vachidyidzana kunyanya neguta rinyi reHarare?
Kana takatarisa muno muZimbabwe tinobvuma kuti guta reHarare guta rine mikana yakawanda. Chinhu chekutanga ndechekuti guta reHarare rine yatingati vanhu vakawanda vanogara mariri kudarika maguta ose ari muZimbabwe, yatingati population iya. Izvozvo zvinopa mukana kuti munhu atanga mabhizinesi ake muHarare anenge akatarisa uwandu hwevanhu nemaketi iri muHarare. Zvakare tine infrastructure iri muHarare inopazve mabhizimisi akawanda mikana isina kunge ichiwanikwa kudzimwe nzvimbo. Mikana iyi mikana inowanikwa zviri nyore, zvatingati zviri nyore kutanga mabhizimisi muCity of Harare. Takatarisa futi zvakare nezvatakuita zvekuti ease of doing business. Zvakare Harare iri pedyo zvikuru neInternational Airport, saka mabhizimisi havanetsika nekungomuruka nekusvika kumahofisi kwedu kuti tinge tichikurukura. Zvakare nekuuya kwataitawo sekanzuro itsva iri kutungamirira guta reHarare, nekuvhurawo kwataita mikana yacho kuimburesa mabhizimisi nebazi ratakaumba tikarisumudzira rinonzi Business Development Unit, tinoona zvinhu zvichitifambira. Ndo zvinokwezva vanhu. Maona Harare yasiyana nemamwe maguta. Harare besides kuva Harare pachayo yakatenderedzwa nemaguta madiki akaitenderedza akaita sana Chitungwiza notonhuruwa. Saka munhu ainvesta ipapo nekuda kwekuti mamwe maguta akatenderedza Harare zvinova zvisiri muno muBulawayo. Maketi unenge watarisana nemaketi huru kwete yemuHarare chete, but tikutarisa futi yemamwe maguta ari pedyo zvekuti vanhu vanobva mumaguta aya vanouya vachitengesa vachishopa vachiswera muHarare imomo.